Tichange takatarisira nyaya dzemaissues dzavanenge vachidhibhedha dzakanyaya kukoshesesa panyaya dzeupfumi, panyaya dzekudzivirirwa kwenyika nekuitika kwezviri kuitika muamerica. Inyaya dzinoafekte pasi rese because America inyika inotorwa semucherechedzo wedemokrasi. Saka zvinotaurwa ikokoko zvine effect kumaafricans.
Muri kuona veruzhinji vari kuteera here zviri kuitika iko kuno kuamerica? Tichiona kuti hatisati tamboona imo munyika, tichiona mutungamiri wenyika vachitatsuranawo nevamwe vemapato anopikisa.
Vazhinji vane pfungwa dzakati dzikei vanoteerera, asi vamwe havateereri nenyaya yekuti chinoisakisa kuti vanhu vasateerera madhibhete kana kuti vasafarire nyaya yedhibhete inyaya yekuti pane zvinenge zvichihwandiswa. But kana munhu muchido kubuderana pachena kuti zvinhu zviri kuitika, munofanira kuita madhibhetsi iwo, ende zvinobatsira zvikuru panyaya dzedevelopment yenyika neremangwana revanhu.
Zvii zvamuri kutarisira kubuda pachataura vaDonald Trump vemarepublican uyezve naamai Hillary Clinton vemadhemocrats, makanyanyotarisa nezvamuri kuona munyika pari zvino?
Tikuona sekuti vaDonald Trump vacharamba vakatsigirira nyaya yavo yemaking America great again nenyaya yemarefugees ari kupinda muamerica pamwe chete nenyaya yemaWikileaks. Uko vaHillary Clinton vachiedzawo kuzvidefenda panyaya yezveupfumi neObamacare. Saka ndirikuona samaMike Clinton vanenge vari padefensive, vaDonald Trump vari paoffensive.
Mambotaura imi kuti manga muri kuda kutaura makazvimirira mega, sei mafunga kudaro tichiona kuti munoitawo nezvematongerwo enyika?
Nekuti idzi ifungwa dzangu kwete dzemabato endakamirira, nekuti ndiri mutauriri wemapato werimwe bato, ndiri mutaurizve wemamwe maorganization. Saka zvinocompromisa integrity yangu.